kuwanda kukuita vanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid muZimbabwe zviri kutaridza kuti chirwere ichi hakuna kwachati chaenda. Uyezve zviri kuratidza kuti panoda basa rakawanda zvikuru rekuti surveillance system yepublic health yemuZimbabwe inge ichienderera mberi. Zvinenge zvichida kuti hurumende inge ichitewera kumarural areas kwakaenda vanhu. Iye zvino vanhu vapararira munzvimbo dzese, saka chirwere ichi chakukwanisa kungowanikwa pese pese. Saka kukwira kwachiri kuita kuri kutaura kuti vanhu vanacho chirwere chirimo muhani imomo. Uyezve panofanira kunge pachiitwa aya tinoti interventions kana kuti zvidziviriro zvekuti chirwere ichi chisatapukira mune vanhu vakawanda.
Kune nzvimbo dzakamboziviswa dzakaita seHarare neBulawayo dzichinzi ndidzo dzawanda vanhu vane chirwere ichi, anganzi pachirungu mahotspots. Muri kuona here hurumende iri kuita zvinogutsa mukuvheneka vanhu munzvimbo idzodzi dzingadzi mahotspots?
Ndinofunga kuti muZimbabwe hazvisi kunyasa kunge zvichifamba mune mazvo, nekuti kana tisina surveillance system yakanaka yekuti tinenge tichikwanisa kuzenge tichitevera vanhu vanenge vabatwa nechirwere cheCovid, nekuziva zvekuti panopinda nevanhu vachibva kunyika dzakasiyana-siyana ndepapi, zvinoita kuti zvinge zvichinetsa pakuzoti tinge tichiziva kuti ndiani anganga achitestwa. Asi chinofanira kunge chichiitwa chaicho ndechekuziva iye zvino kuti nekupinda nekufamba kwaita vanhu vachipinda muZimbabwe, Ministry of Health inofanira kunge ichiona kuti iri kutevera kunzvimbo dzese, hapasisina maselected areas. Asizve vanenge vachifanira kunge vachiona kuziva kuti panopinda nevanhu ndepapi, uyezve vanhu ava vachionekwa kuti kwavabva vabva vavhenekwa here, kana vabva vavhenekwa vasina chirwere ndizvozvo, kana paine matest anenge achiitwa anga achiitwa nemazvo.
Zvii zvamungakurudzira kuti veruzhinji vaitewo mukudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19?
Chinofanira kunge chichiitwa ndechekuti maprevention systems akafanana nekupfeka mamask, akafanana nesocial distancing, akafanana nekunge vanhu kana vakaungana vasange vakanyanya kuungana vari padyo napadyo. Zvese izvi zvinofanira kuramba zvichitaurirwa vanhu vachidzidziswa neiye yatinoti health promotion, nekuti iye zvino kuwanda kuri kuita vanhu vari kubatwa nechirwere kuri kutotiratidza kuti chirwere ichi chichiriko, chiri kupararira muvanhu.